Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 8th, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Welcome to our women's segment of the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. Today we are discussing COVID-19 related issues, including reported increase of 10 pregnancies and early child marriages during the COVID-19 lockdown.
Yes, and in that regard, Women's Affairs Minister Stembiso Nyoni last week presented a report in Parliament on the level of public service delivery related to gender-based violence. And in that report, it was reported that there is an increase in the number of early child marriages currently being faced in the country at the moment under lockdown. And during that, she said in that pandemic, it has been reported that child marriages and teen pregnancies have increased.
And she also reported that over 4,959 young girls of school-going age got impregnated, with some of them risking losing their education opportunity if they are not pursuing admission at their respective school. Last year, Zimbabwe amended the country's Education Act by making it illegal to expel pregnant girls from school. The report also noted that 1,774 young girls had been married off as child brides during the pandemic.
And this law that was enacted last year has recently sparked a lot of debate on social media of parents and interested parties asking whether it's okay for young girls to go back to school after they have been impregnated. But statistics from the Research and Advocacy Unit say that 31% of girls in Zimbabwe are married before the age of 18, and 4% are married before the age of 15, despite laws in the country that criminalize all marriages below 18.
And looking at COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, Zimbabwe had 36,984 confirmed cases, including 34,803 recoveries and 1,531 deaths. To date, a total of 153,238 people have been vaccinated against COVID-19.
And Zimbabwe has aims to vaccinate 10 million of its population, which represents 60% of the whole country, and which health officials say will achieve herd immunity to stop the uncontrolled spread of the virus.
We'll also be discussing other issues affecting women with some of our guests who are leading some organizations assisting women with various projects during this COVID pandemic, and also those in government. And so we'd like to hear your views on the issue. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma khathesi, namhlanje ke sicubungula udaba lwe-COVID-19 njengenjayelo. Sinanzelela ukuthi udaba lolu luthinta indaba eziningi elizweni, ngoba konke kugxile ekutheni umkhuhlane lo usuwenze ukuthi imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo lezinye inhlelo ngenxa yemigoqo efakwayo lapha nguhulumende ukuthi abantu beyilandele ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sizabe sikhangela ke leli gcikwane lokuthi abantu bahlezi njani lapha ezindlini. Sikhangela labantwana abangamantombazana bezikolo labo abazikhulelwayo behluleka ukuthi beqedise izifundo zabo. Kodwa sabona phela ukuthi uhulumende uthi hayi, abantwana bengaxotshwa ezikolo nxa sebezithwele, kumele bebuyele ukwenzela ukuthi imfundo yabo ingaphazamiseki, khona bezenelisa ke ukuthi banakekele abantwana abazababeletha. Ngakho ke lokho sikuzwile ke kukhulunywa ke umphathi ntambo wabona ngezabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni, laye ukukhulumile lokhu. Sizabe sixoxa njalo labanye abesifazana, ngoba siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID-19 balenhlelo ezichiyeneyo abaziqhubayo kanye labanye abesifazana ababakhokhelayo. Siyananzela ukuthi zikhona inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngenhlelo ezichiyeneyo besezindlini, abanye njalo imisebenzi yabo yansuku zonke iyabadibanisa labesifazana lokunye nje okuchiyeneyo. Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi. Pachirongwa chedu chemadzimai tiri kuenderera mberi tichitarisa tichitaura pamusoro pedenda recovid-19 uye nezviri kuitikawo mumadzimai nevanasikana vechidiki panguva iyi. Tinotarisa isu kuti pari zvino pane dambudziko rekuti vanasikana vechidiki vari muzvikoro vari kunzi ivo vari kuwanikwa vachibatira pamuviri pamusoro paye pekuti vakange vari pamalockdown uyezve vasingaende kuzvikoro. Saka takaona svondo rapfuura gurukota rezvemadzimai amai Sitembiso Nyoni vachitaura ivo vari muparamende kuti pane vana vanosvika 4,959 vasikana vechidiki vari muzvikoro vakawanikwa ivo vachibatira mimba, uyezve vazhinji vacho vanozotadza kudzokera kuzvikoro. Kunyange hazvo hurumende yakaisa iyo murawo wokuti hapana mwana anorambidzwa kuenda kunodzidza kana achinge anyoresa nekuti ane pamuviri. Saka ndo zvimwe zviri kutaurwa. Zvichitaurwa zvakare kuti vana vakawanikwa vachirodzwa vasati vabvazera vati wandei panguva iyoyi yemalockdown atanga tiri kubva kuona. Totarisa zvakare kuti tachiwana kana kudenda iri recovid-19 pari zvino pane vanhu pari zvino zviri kutaura izvo bazi rezveutano vasvika ivo 36,984 vawanikwa ivo vachibata denda iri recovid-19 kubvira parakatanga muna Machi. Kwozouyawo zvakare vanhu vakabata denda iri vakarikunda vari pa34,803. Kwouyawo zvakare zviri kunzwisawo kuchema nezvimwewo kuti pane vamwe vakabata denda iri recovid-19 vanosvika ivo 1531 asi havana kuzokwanisa kunge vachipona. Tozotarisa zvakare kuti mazuva ano pane nhomba dziri kubayiwa idzo dzekudzivirira covid-19. Pari zvino bazi rezveutano riri kuti pane vanhu 100,553,2038 vawanikwa ivo vachi 153,238 vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba yecovid-19 yekuita kuti vadzivirire kuti vasabatwe, uyezve kuti kana vakabatwa nedenda iri harizokwanisa kunge richivotora upenyu hwavo kana kunge ivo vachizokwanisa kurwarisa sezvatiri kuona zviri kuita vamwe. Hurumende iri kutaura zvakare kuti iri kuda kuti vanhu vakawanda se10 miliyoni munyika vabayiwe ivo nhomba iyi kuitira kuti vanhu vazhinji vakabayiwa nhomba iyi zvinozobatsira kuti vanhu vasarambe vachitapurirana chirwere ichochi checovid-19. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo tichitarisawo zviri kuitika munyika panguva iyo ino apo taona zvematongerwo enyika zvichiri kuenderera mberi uyezve pane zvizhinji zviri kuitika munyika zvatange tichizeya ipo pano. Asi nyaya huru inyaya iyoyi yekuti muri kuitei kwamuri ikoko panguva ino yecovid-19. Vana ivo vachibatwa nepamuviri vawanda sei uyezve zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri ridzikire pasi? Star.
Yebo ke, siyabonga Marvelous. We understand we have our first guest, Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Welcome to the show.
You're welcome, ma'am. How are you?
Yes, we are fine. Ungasichazisela nje okokuqala ngamafitshane ukuthi siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID-19 lisebenza njani, yiphi imigoqo eselayithulelwayo ukuthi libuyele emsebenzini, njalo yiphi elokhu ikhona?
Okay, ngithanda ukubingelela kalaleli ngiphinde ndibingelele nami banikazi bohlelo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, okuningi esesikwenzile phezu kokuba uhulumende esivumezile ukuthi sibuyele emsebenzini. Okwakuqala siqale sa-identifya ama-vendors ngendawo zabo lapho abakhona sakazulula sabona ukuthi kuyini okungabe kungathi kuyashota kibo. Sithena sivakasha sisiba kibo sabona ukuthi khona lokho okufunwa ngohulumende lehu onjengama-sanitizers, lama-water bucket, ama-water dispensers, izini lama-mask abaningi kukhona kabalawo njengamazendayo bekhala bethi konke khona lokhu kufuna imali bona nesikhathi se-COVID kade kungelanga mali. So bese sasesidinga-ke abangane abasiphathisileyo sakuthola sahamba ngezindawo zonke ngelele kobulawayo wonke sibalika sidoneta sakhulumisana izinye nokhansila laye ukhansila wethu wakobulawayo sadoneta lakuye. Sisabana nesibili sasifika legwanda sometime 2 weeks ago lesisegwanda municipal lokuzeni offices lapho sidoneta izinto zona lezi njengama-sanitizers. Sibese sithi njalo sibonile ukuthi singapho kudonetha kuphela singene abantu abakwemonitayo siyahlupha ngoba soke sikwazi ukuthi kusebenzisa kumbeni makuyenza ngendlela eyiyo. Saba nabantu esibathi ngama-dailies ade behamba bebakhumbuza bemonitha bebona ukuthi izindawo zona lezo esizidonethileyo bayakusebenzisa yini. Sena sinyanzelela hhayi emamakethi isipeshali akobulawayo sekunotshintsho ngoba ama-sanitizers akhona ezindaweni nazangena ba-sanitizer kube lamamaski bayenza konke. Then sibese sithi indawo yethu njenge-BVTA sibelezinhlelo ade siziyenza sisenza online kuma-WhatsApp yethu sisenza ezinye sikuthumela nakubo-Zoom sikhuluma ngo-Zoom ngani ngani. So ziningi inhlelo ade siyenza ukuzokuthi amazendazi engafili lost engaboni ngathi umhlaba sufike kucineni. So kade sisenza online lama-training labo bethengisa online. Sase siba lama-partners ethu sibe abangani abaningi sibili silabozimele class sibe labaningi sibili ngingabakamba ngisike khona le iphephi ibugcwane. Kwasiphathisile kakhulu ukuthi sikhangele sibone ukuthi siyabancedisa ama-vendors emgwaqweni ukuthi bebuyelele ezindaweni zabo. Then sibese sithi nakusithi council ubulawayo wethu sihambile sadonetha ipenda yokuthi zedetele ama-bail. Siyananzelela ukuthi nezinye zama-bylaws bezisithi khona kumele umuntu ethengise lapho kule bhokisi lasekhona elidetiweyo. Siyananzelela ukuthi ucouncil amabhokisi yane bengasakhali sezadenitha amapenda okuthi kudreshe sidebisile kusekusikeflimarket sadebisa nayo sentumbane flimarket ukuthi at least amavenda ekhanye ilandela imithetho yami yamabhayilozi e-city council. Then sase sicina sesithi njengobana sasivele sikhankasa from 2015 sikhankasele ukuthi amabhayilozi ethu kasinje sesiloku sikhala sithi amabhayilozi ethu ngaka-1976. So ngokuncedisana nabantu izifundisa zenasi sayenza ama-seva ethu satshintsha amabhayilozi ethu. So siyathaba kakhulu ngoba isithi khathi lisebenzelana layo kuhle futhi lama-bylaws ethu aka-2020 aqalisile amazendazi okuthi bazasebenzisa njalo kungathi ma-bylaws apho kufika aphiwa abantu kube ngama-bylaws aphume ebantwini imithetho abafuna bona ngokwabo bona amazenda ukuthi bayasebenzisa. So ngingathi ngamafithane khona lokho yikho esikwenzileyo nje ngesikhathi sona leso se-COVID and labantu bebethengisa online. Yebo kungabe kunzima
sibizizabuya ke
ama-data asedura lani nani kodwa abaningi bangkhona baqalisile ukuphila ngoba sebethengisa online. Nginanzelela ukuthi kulaku-social distance akumelanga bekuthene ezindaweni. So umuntu ade side ngafaka into yakhe eyithengise ku-WhatsApp group kumbe nethengise we-eza bekusuka nokukhulumisana umuntu esuke from one point to another esethengisa.
Yebo ke kuyezwakala ungahlala khonapho ungayikhatshana sizaphenduka futhi kuwe siqale sithathe omunye ukuze sizokunengi njalo okwenzakala enhlanganisweni yakho. Marvelous, that was Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association appraising us there on the measures they've put in place to carry on their activities, you know, as required by the government, knowing that the informal sector is the one most people are relying on right now. Over to you.
Yes, thank you very much. I understand we have our guest. Am I ever nice, Munondo? Tinokuchinga midzai nemufaro.
Tinotenda makadizeyo ikoko vana mavhelasi nevamwe vose nevateereri vakanditeerera.
aiwa kunotiri wadi itanga tiri kutaura isu nyaya iri kutaurwa iyo kuti pane huwandu hwevana vechisikana vechidiki vari muzvikoro vakawanikwa ivo vachibatsira mimba panguva ino yeCOVID-19 mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kuona muzvikoro mamuri kushanda nevana vechidiki panguva ino yeCOVID-19
ndingati zvatiri kuona zvakati wandei mavelasi zviri kuitika muzvikoro ende ndinonyanya kurwadziwa mwoyo wangu nenyaya yekuti panotanga gore ndo panobva patangazve kuti vanhu vachabvumidzwa kufamba denda riya ratsimukazve munyika ino yezimbabwe uye zvepasi rose saka vana vakavharirwazve mukati medzimba takungoona vachimbeya mbeya vasina mufudzi munoziva kana vari kuchikoro zvinhu zviri nani nenyaya yekuti vadzidzisi vanenge vachiita basa ravo nekuvatarisa pose pavanenge vari saka pavakazenge vari kudzimba apa ndinoona sekuti pakaita mukana vakanyanya wekusununguka vachiita madira ajejina chaivo vachifamba vabereki vainge vakaremerwawo kuti varambe vachifudza vana zvisinei nemutemo wekuti vanhu vairambidzwa kufamba asi tinoona sekuti nezvazobuda izvi mumaripoti zvinoratidza kuti vana avanga vachidiridzira vachibuda kunyange mukati medzimba imomo nekuti uwandu hwataurwa hunofunga ndinotarisa ripoti yakabuda mwedzi wapera yakabva yekune ministry yedu yeven affairs inotarire kuti vana vanosvika ivo 5000 kana pari pachirungu vakaita mimba panguva ine covid chete chete apa tiri kungotarisa vana vakakwanisa kusvikirwa kwavari vachiripoterwa kunzi aiwa ava ndo vakabata pamuviri asi tine urombo kuti nhamba iyi kana kuti uwandu uhwu hunogona kunge vakatopfuura ipapo nenyaya yekuti kune vamwe vana vasina kusvikirwa kana kuti vasina kuonekwa vakasangana nedambudziko iroro chinonyanya kutishungurudza ndechekuti zvadaro vana avaita mimba imimba yechete here dzatiri kushungurudzika nadzo sesu isu taatishanda nevana tichivasimudzira kodzero dzavo uyezve taatichibatana neurongwa hwenyika hwekuti tisave neanonzi manew infections aya pakufamba kwatinoita uku saka tinoona kuti imimba bedzi here kana kuti patova neurwere hwahuri pakati ipapo nekuti izvozvo hasati zvaongororwa kuti vana vava vamire zvakanaka panyaya dzeutano saka nyaya iyi inosuisa nenyaya yekuti zvinyange zvazvo hurumende yedu yakabvumidza kana kuti yakaita mutemo uyo unonzi education aid act pachitsauko 12 pavakabvumidza kuti vana kunyange vazvitakura aiwa vakasumirwa kudzokera kuchikoro vakasununguka asi regai nditaurire nyika yezimbabwe kuti izvi zvakaoma zvinhu zvinogona kunge zviripo pamapepa zvakanyorwa zvakajeka chaizvo asi takazodzoka pakuzoti ngatizvishandisei ende kana kuti ngazvichiitika zvakaomera zvinhu zvakati wandei chekutanga tinga kungotarisa iye mwana wacho kuti akagadzirira here nemimba yake iya kucheka yunifomu kuenda kuchikoro achinosangana nevamwe vana vanenge vasina mimba uyezve achakwanisa kunodzidza achikwanisa kubuda zvakanaka here pazvidzidzo zvake asina kushungurudzika kuya munoziva zvinoita kuchikoro ende kana ndakatarisa vana ava ndinoona sekuti vazhinji vacho ndovaya vakanga vakuda kuenda kumafomu 1 vamwe vanga vakuda kuenda kumafomu 2 fomu 3 vadiki saka kune kakushoredzana kakushorana kakudii kari kuchikoro kekuti muzera wevana ava hausati vakunyatsonzwisisa kuti chinhu zvinowanikwa ichi saka mwana 1 achanoshungurudzika ari ikoko uyezve tikaenda pachikoro apa tichaona sekuti vadzidzisi ava veda ndofunga dambudziko iri ranga richizikana pasirose kuti tiri kuchema kuti vadzidzisi vedu havana zvekushandisira zvakakwana uyezve mikoho yavo iri mishoma kuzodzidzisa mwana uyo asina dambudziko raainaro ko kana achinge azozvitakura mwana uyu aakuda zvinhu zvakawanda zvishandisiro zvakasiyana siyana saka
mudzidzisiaunge
achikwanisa kuona mwana uyu
regai ndikubatsei muromo ipapo todzoka kwamuri ndimbotora kola quickly vasati vadropa hallo kola hallo kola hallo kola muri kutinzwa here hallo kola kola kana vasipo ngatidzoke henyu kwamuri mai munando renderai mberi
vadzidzisi havasi kuwana zvikwanisiro zvakanyanya zvekuti vakwanise kubatsira mwana uyu kuti nemimba yake ine zvairi kuda kudzidzisawo kune zvakuri kuda ko kana vana vamwe vana vari kudzidza navo unoona kuti panoita musiyano wakanyanya yangu mtemo wakaitwa. Kaka tirikuti ke mtemo iripo asi ndinona kuti kuishandisa kwacho kuchiri kundinetei nyaya kuti tine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuda kuita panzvimbo. Hatinoti pachirungu ma resources yani ma facilities. Yekuti vana kana tichida kungopa muenza nezvekuti nhumbu yarwadza muya muchikoro. Ma teacher ane ruzivo here rekubatsira mwana uyu kuti akwanise kusunguka zvakanaka. Ndinoona kuti vana vakazhinja vaunyanye kubuda pachena. Mwengo havasati vakugona kuverenga kuti imba dzavo dzakura zvakadii. Saka munoona kuti iri dambudziko rakanyanya zvizhinji. Ende ndinoona sekuti zvakanyanya kutowedzera ka vana vavharurwa kudzimba. Ende kuchikoro uku kwakanga kusina maendero nenyaya yedenda redu. Asi ndinoona sekuti dambudziko iri makariona kunyange nevana vanogona kutora zvishandisiro zvekudzivirira pamuviri. Ndinoona sekuti munharaunda yedu yeZimbabwe hazvinhu zvisati zvagamuchirika mavhelasi. Vabereki vazhinji vachiri kuzvityira kuri zvino mwana angatore here family planning. Vana angadi asi tida kungotaura pachokwadi kuti vana ava kunyange tikavarambidza zvedu asi ndozvinhu zvavari kutoita izvozvo nenyaya yekuti pane mumwe mucherechedzi vakabuda mazuva apera yekuti mwana angatiti zvino ndako kusungisa amai kana muchinge maona mapirizi angu ari mubhegi. Asi munoona kutoti vana ava vatova neruzivo runodarika vabereki. Saka nyika kana kuti macommunity zvedu arida kudzidziswa kuti iyi vana vatava kurarama navo panguva inei vari kuda dzidziso dziri pachena maererano nezvenyaya dzepabondei. Kuitira kuti madambudziko atini takuzoona kumashure kana kumberi vana nevabereki vanga vari pachinhanho chimwe chete chekunzwisisa uyezve vaite mushandira pamwe nekuti vamwe vana vanenge vasina kuzikanwa vamwe vanobvisa nhumbu idzodzo. Ende ndira kuti zvinondisuisa ndechekuti zera revana vana vadikisa. Ko vakomana andinoona kuti zvazvinorerukira ndinoita sekuti ndakunyaya kurerekera kuvasikana api ndo marwadzira azvinondiita 5000 vatadza kudzokera kunoendera mberi nedzidzo dzavo. Asi vakomana vari kungoenda mberi nezvakadaro inyaya yekuti hapana chavakatakura. Saka mutemo uya uri right zvavo wakanaka asi ndikungadai vatarisa matii yese kuti zvofamba sei vana vamitisana hawaitisana pamuviri asi pane zvinoda kuitika zvekuti vana vese vavo ando achiwana kodzero dzakafanana vese vanogona kupedza chikoro.
Yeah, can you just explain to us in English? We see that, you know, there is concern that there is an increase in the number of young girls that actually got pregnant, especially school going age during this COVID-19. Despite the law that, you know, if a school child is pregnant, they can still go back to school. Tell us a little bit. You've been working in this community. What are you seeing on the ground? What's going on?
No, it's a very sad situation that we're experiencing here because the number is actually alarming. And we are really worried because we don't think that this number which has come out in the report is the exact number. What about those who were not approached or not recorded when the report was being compiled? And I think the problem started when the lockdown level 4 was introduced in Zimbabwe due to the COVID-19. These children were locked up in the home. And while they were in the home, I think the parents, they lost control over their children, and they kept on indulging. And it's really said that when they indulged, we are not sure whether they did not contract the deadly disease, the HIV, the STIs, because they're only talking about pregnancy. So it's something that needs also to be interrogated or investigated in terms of going forward for the safety of these children. And going to the law now, the Education Act, Chapter 12, which was amended or put in place by the government, we welcome that decision very much and very well. But our problem is that the implementation part of it, because they are looking at a teacher where the resources or the incapacitation of teachers has been the talk of the day here in Zimbabwe. Teachers were incapacitated to also continue doing their jobs, and they were striking from... Sorry, they were striking. And now given an added responsibility of a pregnant girl child to look after, I think this person needs a special attention. And it's a special, she needs special interest. For example, you know, she has conditions that are not normal. And she's got some special needs that the school has to meet. So we are looking at the facilities that are available at the school. Here we are talking about even the maternal services. We are talking about the gynecological services. Our teachers, do they have skills to deal with such cases if it comes to waste?
Yes, thank you very much. Thank you very much to our guest, Evanaisa Monyondo. We'll come back to you again for the continuation. Lapho ke besizwa omunye umhlonishwa wethu unkosikazi Evanaisa Monyondo esichasisela ke ngokwenzakala labantwana besikolo labazithwalayo abasebenza bebonke ukuthi hayi ngempela kulomthwalo omkhulu lapho njengoba sibonile ukuthi abanye bazithwala behluleka ukubuyela esikolo. Njalo uthi mhlawumbe ayisiyo leli inani eliqanjayo ngoba baningi kakhulu abanye mhlawumbe abangabafinyelelanga besaqoqa amanombolo la. Yeah, sesibuyela kuwe njalo. We're going back to our guest, Deborah Mukasa. Yes, what can you tell us about the vending issue there in the country, in Bulawayo? What's going on? Is it still the backbone of providing meals to most families?
Okay, vending is still the backbone of the country, as far as I'm concerned, because even the number is still cooler, you know. I want to have a stock of savings. So that will inform us. You know, they will tell me that buying and selling and the customer bought and whatever. So it's still there. And because I was telling them about the government, they said, I don't have any policies. I got car, you will tell them. Nemsebenzi lokuvula amasekhari izinto zonke zilokhu zisiwa, you know, sikhangele i-economy yethu, sikhangele imali yethu lokhu kusiwa. So abantu they wake up in the morning, they speak up for nezendizi. You find ukuthi vele ama-street onke, even noma lakhathi esi-COVID ikhona ama-regulations akhona, some people are they are ignoring it, although they know what it is. While Bura Penny, they got a map, they have the regimen, all what they have to put on the table.
Yebo besizwa njalo labantwana besikolo labo ukuthi sebengumhlambi kazelusile. Labo bakhona yini abatholayo ukuthi bethengise kumbe hayi ngokwalabo asebekhulile kuphela njalo abalemvumo ku-council ukuthi bethengise.
Okwakhathesi i-council is failing ukuthi i-control abantu especially beZimbabwe ne-economy yethu leyo. Singananzela ukuthi one i-COVID lokhuze ama-regulations lawathena esuka khona okuthi abantu besanitize begqoka amamaski beyenze lani lakhona lokuthi sibuyele emsebenzini iqalise ila ma-strict lokhuze measures okuthi kumele uhambe emapholiseni uyezikliya ubhadale ama-license uyezezenzeni. But konke khona lokhu i-council kayikukwanisanga ngoba izini lakhathi ezinoma sikhuluma ayikaningi izini abantu abadisplaswayo from etown ayikabaningi emalokithini ukuthi bethengisele ithi ama-resources abo asisemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedele abantu emalokithini. Ngingangikhuluma ngamalokithi ngikhuluma amawadi ukuthi at least umuntu osuka othuke emarket ethengisa amadempophoma kuwadi 9 then ethengise amagogo unaye iwadi 18 isikhansile kayikafikeleli khonapho. So ithanda ukuthi abantu baphenza indena nje ezitredini bethengise sibeze sikhuluma futhi lakhona lokho ukuthi izikolo zingazivulwa imithetho yezikolo isuke yaqansa kakhulu ekhulu usizi kuyafuneka amabhuku kuyafuneka everything kuyafuneka. So at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi bemithe that target. Uthole ukuthi abantwana abaningi abakho ezikolweni kathesi izinto lamasizi akhelile. So uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba nomntwana bonke basezibredeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engenye umntwana ne-certain term ezavulwa zabuyela ezikolweni. So it's very difficult labantwana
sizaphenduka njalo uqedise ofuna ukukhuluma sike sithathe umlaleli mhlawumbe ucingo lakhe luqume kodwa ungayikhathana. Yebo siyakwamukela kuhlelo mlaleli wethu.
Yebo.
Yembane engikhuluma la.
Awukhuluma lo Raphael Ncube.
Yebo ungaphi kwenda?
Ngisemphoweni eplant.
Kunjani khona ngapha eplant?
Hayi, so uqala kuba lamakhaza khaza nje hayi, wona umumo amuvi impela. Lokho sisishiwa sivuka, sisishiwa sivuka hayi izala izasibulala lezulu line kakhulu. Amabele kasavuthwa ngakuthi asuke atuta.
Abanye bebelithabela ukuthi mhlawumbe bazaba lesivuno esithexaxa. Ngakho khona ngapha kuhambanga kuhle yini?
Hayi, abanye labanye ikakhulu ngoba lezindawo zinamacaca bona abantu abalimile ezindaweni eziqinile ezingamacaca lezibomvini hayi kungcono kibo. Kuthi laba abalimile ezindaweni ezingamatshebetshebe hayi, hayi akubanga kuhle.
Ye, kuthi sesikhangela lalokhu-ke ugcikwane leli lomkhuhlane we-COVID 19 kunjani khona ngapho abantu lokhu belandela-ke iziqondiso zikahulumente zokuthi bazivikele?
Hayi kakhulu abantu bayazilandela kakhulu sibili iziqondiso zikahulumente. Siyahlangana lapho ezindleleni kugqokiwe amamaski, lanxa ungena eshophu kukhona okungama-sanitizers yaqala ugeza izandla. Hayi, iziqondiso ziyalandelwa mpela.
Yes, sesikhangela lapho the indlala ibhahile khona ngapho. Manje abantu badlani, bazithandela ngani? Kuyathengiseka yini emaphandleni kumbe kumbe ama-growth points? Kuyini abantu abakwenzayo ukuthi bephile?
Abantu bayazama, bayathengisa nje okuyizinto kwabo abalakho. Bakhona abanye bapheka izithwalo lapha thina sisema-growth points la. Ibakhona abanye omama bayapheka izithwala lapha bethengisa labo bezama impilo, labanye bethengisa ama-airtime lokungamatamatisi ngoba sisethizane le-irrigation enkulu lapha e-Ada. Abanye balimile phakathi khonokho okuyimbhida nje mbhijana lamatamatisi. Khathesi kodwa kade kungakavuthwa kakhulu okuningi okulinyiweyo phakathi ngale, but khonokho okulutshwana bayathengisa.
Hayi, siyathaba ukuthi sixoxe lawe kuhlelo lethu, ube lela ngelihle.
Nathi siyabonga kakhulu.
Yebo ke, Mavu, that was our listener Raphael Ncube. He's from Powings in Plumtree, and he's saying that the hunger is stalking them there because there was a lot of rain which destroyed the crops. You know, some people have been saying these rains have been a blessing to them, but in some regions, depending on the soils, some people really lost a lot. And he's saying there's also the problem of COVID-19, but people are trying also to protect themselves and follow the government guidelines. Over to you.
Thank you, Lester. I'll go back to Maimonondo if you're there. Tombodzokera zvakare mamuri kutaura imi kuti apa panenge paita matambudziko maviri ekuti mutemo uriko kuti vana vanogona kuenda kuchikoro uyezve muri kusangana nezvimwe zvekuti vana vaakuti ivo vaakutora zviya zvinodzivirira pamuviri. Saka poitwa sei? Panodiwa kuti paitwe sei kuti tisaone tichiramba tichisangana nematambudziko iwaya ekuti vana vechidiki nyanya vechisikana vawanikwe vachibata pamuviri panguva ino yeCOVID-19.
Ndinoona sekuti pari kuda kuitwa dzidziso yakakwana chaizvo yekuti vabereki vanga varipo, kwete kuti vana vadzidziswe chete kuzvikoro vabereki vatsiko, nenyaya yekuti vana ava kana vachinge vadzokera kudzimba vabereki vanosvikozviramba izvozvo, nenyaya yekuti tichiri kurarama mumapfungiro edu ekare ayo yekungoti vana vachiri vadiki. Tiri kutadza kunzwisisa isu sevabereki kuti zvinhu zvachinja, mamiriro ekunzi asiyana, nenyaya yekuti vana vedava vari kuyaruka nekukurumidza. Zvasiyana netsufa taiyaruka makare kare zvaitora nguva kuti tizoziya izvi zvepabonde. Saka ngatisanganai nechokwadi senyika, toisa musoro pamwe chete, tobatsira vana nevabereki kuti vanzwisise kuti nyaya chete bedzi inoita kuti zvende mberi ndeyekuti ngatinzwisisei zviri kuitika panguva iyoyo, uyezve toisa musoro pamwe chete togadzirisa dambudziko iroro. Magadzirisiro andinofunga ndeyekuti vana havada kudzidziswa zvakanyanya dambudziko rinoitika kana iyo vachinge vaenda pabonde. Tisingatarisi zvepamuviri bedzi, zvirwere zviriko nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka vana vanoda kuramba vachiwana dzidziso iyo yekuti nevabereki vakaiwanawo dzidziso iyi, tinoona sekuti tinoita mushandira pamwe, nekuti mudzidzisi bedzi ariko kuchikoro uku ndinoona sekuti anenge achishandira pasina, nenyaya yekuti kana vana uyo adzokera kumba ane mamwe madzidzisirwo aanoitwa nemubereki akasana neanoitwa kuchikoro. Saka zvakadaro ngatinanganei futi nekuti pachikoro ipapo pave along the sexual reproductive health and services. Izo zvishandisiro zvinoita sekuti kana vana vachishandisa panyaya idzo dzekudzivirira ngazvinge zvichiwanika ani maona. Saka ndinoona sekuti hurumende yakanga yatangawo chirongwa chekuti panoitwawo zvishandisiro zvekupfeka pazvikora apa. Asi iyaya iri kunetsera pavabereki vakabva vati kwana vedu vachiri vadiki mune muchida kuvadzidzisa chii. Asi ndinoona sekuti izvi zviri kuitika zvaakunyatso kutotidzidzisawo kwevabereki dzimba kwatiri ikoko kuti hatina kumbongwara. Zvinhu zviri kutoitika ende chiaramba tichisangana nedambudziko iroro. Zvaakutodawo vashoma vari kukwanisa kurovedzera vana vavo kuti vasapinde mudambudziko iroro. Saka nyaya iyi inyaya inoda vanhu vese, vatinoti mastakeholders, handiti wogara pasi woti chii chiri kuitika. Ndinofara neiyaya yekuti tsvakurudzo yakaitika iyi yevana 5000 ka yanga iri yekungoratidza nyika chete bedzi kuti kunze kwaipa vana vedu vari kusangana nedambudziko iroro nemhirizhonga. Ndambotaura pai zvichiti tinongora kuti vana vasikana bedzi. Ko vakomana ava ko tatarisa here nyaya dzezvirwere tisati tarisa nhumbu dzataona idzi zvichitumbuka? Ko vana ava vakachena here? Saka munoona kuti tinoramba tichiendera padambudziko rimwe chete iroro nekuti tanga tafamba chaizvo pachikamu chekudzivirira denda reHIV neAIDS. Pani ndinoona sekuti tikaramba takavarairwa sekudai zvingoti zviri kuwanikwa chaona chidzokera zvemashure totangazve kurwisana nematenda akasiyana siyana. HIV zvinoti necovid yadai kutekeshera inyaya zvinowandira hurumende zvinenge zvakutora mari yakawanda. Saka iniri kurudziro yangu yanga iri kuti dai uyu denda iri irori repamuviri revana vari kuita misikanzwa misikanzwai ratariswa nemaziso maviri chaiyo raongororwa toona kuti pamudzivaro tingagona kuudzura takananga papi zvachose nezvisingazodzokeri kumashure.
Mm-hmm. Maybe if you can just summarize in English what you think the way forward is when we look at the Catch-22 situation of, yes, there is a law permitting young girls that do fall pregnant that they can go back to school if they reapply. And also you were talking about, you know, the contraceptive issue. Can you just round that up and give us in summary what your views are?
Yeah, what I think is the way forward is that I think there's need for all stakeholders' approach. The holistic approach into this matter, so that at least when we address these issues, we are all agreeing, because the problem is that the teacher is on another side and the parent is at home. So the education which is being imparted to the girl child or to the child is different from that which she's getting from home and that which she's getting from the school. So despite the fact that this Education Act has been amended to allow these girls into school, I think also the government should make sure that they also facilitate for availability of human resources. For example, the teachers, they should be incapacitated to be able to deliver, and they should be trained in terms of getting the actual skills that would also respond to the needs of these pregnant girls. And also I think that they should also provide sexual and reproductive health services in institutions in these schools, so that they also cater for these girls who are also indulging, and maybe that will also bring safety and sanity in our schools. And also in terms of education, I think physical education with regard to sexuality, I think it is not supposed to be taboo. All stakeholders should come at the fore and talk about these issues, so that we, when we are responding to these issues, we are all at the same level. Because the problem which we are facing today or now is that we are also disgruntled and we are not speaking or talking with the same rhythm. We are at home, the other things, we are being socialized with other things, and we are also running out or running away from the reality of things. Because time is the world has been evolving. And nowadays, our young girls and young people are indulging in intersex. And we should take this as a reality. And we should educate our children. And also, to some extent, I think the other problem that we are also most likely going to face is that we are not sure about whether these young ones are still safe from HIV and AIDS, because when they indulge, the result of being pregnant, it also indicates that they will also engage in unsafe sex. So it is upon ourselves and even upon the government to really dig deeper and interrogate and get to understand the other consequences that are beyond pregnancy, so that at least we address these symptoms early before we also go back to square one. Because there's a country, I think we'd reach a stage where we would say no, zero to new infections. But this indication of having 5,000 girls pregnant is also a warning shot to the country and to the government and to us as civil society to say we need to intensify our advocacy work around sexuality and also making sure that we have put mechanisms in place that would safeguard these young people for moving forward and moving into the future.
Thank you so much. If you can just hold on, Star, if you could go back to Mindcast, and then I'll take my Gungu, who's on hold right now, but let's go back to you, Star.
Yes, thank you very much. Coming back to you, Ms. Deborah Mukasa, ungasichazisela ke ukuthi lapho sesibona lapho elikwenzayo uke wathi kule internet lapho abantu abathengisa khona kumbuthe nguse ngombe ngama WhatsApp kuyini kahle kahle abakwenzayo njalo inzuzo bayithola yini njengoba uthe uzafica ukuthi umama ubaba umntwana bonke bathengisa nxa wonke umuntu ethengisa ukhona othengela omunye yini.
Okay, for those Abaguma associations, they are benefiting a lot because AMA associations, they've got AMA programs like the my SBVTA, we've got AMA programs. As now, Utibang and Aguma WhatsApp, the tennis and amazing those are over 10 million advertised, you know. For those again, Abanga, Aguma Association, you can have a superphone. So much you choose association, I wanna in at the Belana life, a seven life. Now you put a man association than a law, aha, but what is the country? A pin or whatever, in city council, excuse now we are to now. So now I want to bring a phone up on Zima. Of course, guys, you know, they will be fighting for one customer, then 1, 2, 3. You find the little cutting sooner to you, the little of the lamp to the viewer, you can see the Sahulama vendors up as a male, Kulama vendors above the Lorana, the customer one. For example, Nantan, then I didn't make it. Ukumisa kuphela imoto laphana ukhuluma le lokhu lezendeli 1 omunye athisha ngapha ukuthuthela ngapha nansi amikhabithi sasidrazi akuna that sense enhle akuna that order etshengisa ukuthi hayi abantu laba kanjani bathengisa ukuthi but ngabe ngangena kwama-association sizakwazi ukuthi isplace leyi ngabo bani bathengisa lokhu lalokhu kuhlelele kube kuhle so ngathi inenatheli kabajoyina ama-associations befundise ngoba ama-associations ayafundisa like i-BVPA sinakho silama-trainings ezinayo advocates kuthi how do you advocate for a certain issue elifuna ukuthi iphumelele as a community as amazendazi as a family again ngoba i-advocacy ngeka yosindawo ukuthi andize ngalezo engikhulumileyo ukuthi ezezenda as a family as a you know as a i-citizen. It also has been to understand the marketplace and also to understand the businesses, how to grow up with businesses. You find that when you have a WhatsApp, we are trying to move into a tenant in the customer care. When you have a WhatsApp, you can understand the WhatsApp. You need to like collaborate. You need to like grow in our customers. So when we are going to have an activity, if you join an association, it is a multi. If you like, even if it is a right. Then in a nutshell again, ngizama ukuthi ngithi it takes two to tango. Thina ama-vendors asilandeleneni lapho imithetho yami e-City Council efunayo yama-bylaws. Then layo futhi i-City Council ithola phezulu kuze kuzofika ku-government. Kayibone layo, kayiyehle, ibone layo ama-vendors phansi because these are the people ababambe i-economy, especially i-economy i-sector esinayo yebambe ilizwe. ngisandi ukuthi konke esikwenzayo khathe sizitolo okhethe abadiliza akusho okhela nomdala esimaziyo okay uyathi njena uthola sokulomunye uhlezi laphana nesitolo sakhe omunye uhlezi laphana nezinto zakhe so i-information yiyo esibambe i-economy yezimbabwe nokuthi lezi le-government yethu kayibone khathe sikhozile ifuweli ma ikhoze ifuweli ngesikhathi senje se-covid abantu besazabele asikarelaxitolo asikaru-100%. Nxa iyakhweza ifuweli, ifuweli leyana izakhweza lezinto izitolo leyana zikhwezele amavenda ziphinde zikhwezele nabathengi ziphinde zikhwezele nabantwana besikolo. Khathesi sile-chaos kobulawayo akulamabhasi kuthiwa idizili likhwelile abantwana besikolo abanye kabahambi ngenxa yedizili. So i-tethuthu tango government and the arts to meet sihlale ku-round table sikhulume sifome fake ama-policies ama-policies a-friendly akuhambelana lomumo wakhathesi kungaba ngama-policies lana azaba buhlungu kathesi kule policy leyo ukuthi abantu begade kuphela izipuko izipho mina njalo emagogenot from khonaphana kuqalisa sila mabhasi about 2 or 3 asintshanayo and i-community sibangaki sihamba kangaki sisiyathengisa sisiye emsebenzini sisezani kathi sizokumela abantu bezibhedlela beyehlatshwa amavakhini lawa beyizindaweni ezithize kuyanganjangana kunge-transport
hayi kuyezwakala yenza kubamba ke umlomo lapho siyabuyela futhi njalo kuwe very interesting views there over to you Marvelous.
Thank you very much. I'll be taking my second guest. Amai Lucia Gungo, tinokuchinga midzai. Sorry, tanonoka kuzokwanisange mchipinda mchirongwa. Sipinda yenyu muchitaura, sarenyu nesare organization yenyu. Uye zve kuti zvii zvamuri kubatana nazvo makanangana nemadzimai panguva ino ye-COVID-19.
Aiwa, tinotenda chose, Sister Marvelous. Thank you very much. Rekundipa this opportunity. Ini ndinodzimai Gunguwo. Handiti kakana kuti Pastor Gunguwo zvese ipapo ndiri development practitioner so ndinoshanda nemadzimai organization inonzi Voice of Peace Organization kana uyewo zvakare ichibatsirana pechete nemai Gunguwo Foundation. Iko zvino izvi mazuva ano zvatiri kupindana nazvo ndezvekuti tiri kushanda nemadzimai echidiki vaya vaya vakatadza kupedza chikoro chavo panguva yavanga vachiri vasikana vachiri kuenda kuchikoro nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe ndo vakamitiswawo vachiri kuchikoro, vamwe ndo vakashayirwa mari, vamwe mari yaivepo but mabhilivhi emumusha achiti musana haakodzere kuenda kuchikoro kuti achazongororwa, vachiprioritiza kuendesa mwana womukomana kuchikoro. Saka izvozvi tine mapurogiramuzi atiri kuita ekuti vaya vanoda kusupplimenda ma-O-levels avo vari kusupplimenda ma-O-levels avo vagara vanga vachitorina ma-O-levels vari kuverenga vachinyora zvakare then tine vamwewo kuti anoti inini ndinavo ma-O-levels but handisiri kukwanisa kuenderera mberi nechikoro tiri kuvabatsira kuita madiploma then kune vamwewo vanenge vaine madiploma avo kana vakaita A-level vakasiyarwa mari yekuenda kuyunivhesiti tiri kuvabatsirawo zvakare kuenda kumayunivhesiti ndo purogiramu yatiri kumhanya nayo iyoyo kutarisa mukadhi wechidiki mushure mekunge taona kuti vakadzi vari mudzimba vakawanda they are not empowered economically so you find kuti chero vakaita machallenges vari mudzimba magender based violence especially iko zvino ndekuseCovid nekuti vanhu vakapedza nguva yakareba vakapfigirana mudzimba naana baba zvakawanda zvakaitika madzimai achirohwa apa pamwe zvekudya hapana nekuti vamarizvo vanenge vaine yese saka unoona kuti mukadzi anobva asangana nemachallenges but kana ari empowered aine chikoro chakewo aine chinhu chaari kuita chinomugenerata income anogona kusasena mhuri yake nekuita kuti mhuri yake isapane nzara so ndo purogiramu yatiri kumhanya nayo iko zvino tisimadzela.
Maybe if you can just tell us again your organization, what you're doing during this COVID-19 time targeted at women and where people can reach you in case there are some that also want to enroll on your program.
Okay, thank you very much. So what we are doing these days, we are working on a project where we are targeting women that could not finish their school when they were too school-going age, some of them for different reasons. Some of them, because of their family beliefs, that did not believe that they should age the girl child, preferring to send the boy child to school, giving opportunity to the child, not the girl child. Some of them, they were impregnated when they were still going to school and could not finish their education. For some of them, it was totally poverty. They could not afford. So we have got a program that we are doing where women who did not do their O-levels are actually enrolling for their O-levels. Some of them are supplementing their O-levels. And some of them are even furthering their education to do a diploma. We are also helping those who are enrolling for degrees. We're also helping them as well. So those who really want to enroll in our program should get in touch with Mike Gungo. If they go to our Facebook page, all our details, our emails and phone numbers are there. But they can reach us on 0722-555-093. So this is the program that we are doing at the moment.
And how are you actually conducting the classes, seeing as there is a lot of restrictions? Do you do these online? How are they done?
Yes, you know, because of the COVID pandemic, you know, institutions, learning institutions have realized that they have to change things. So most of these organizations, I mean, whether it be colleges, universities, or schools, they've gone online. So this is, we are also doing online programs. So it doesn't matter if a woman is in Marondera or is in another country, South Africa, Botswana, we are utilizing all the facilities. We are utilizing the WhatsApp. We are utilizing Zoom classrooms. So we're using every opportunity that we can get. So if those who cannot afford to go on Zoom because of challenges, challenges, they're actually utilizing the WhatsApp, where we send PowerPoint presentations on WhatsApp for them to read. And then the lecturer will actually do some recordings and post them on WhatsApp so that they can listen to the audio. When it comes to examinations, they have to come to Zimbabwe for their examinations so that we really make sure that the person that is sitting for the examinations is the right person that we enrolled.
Mm-hmm. And how affordable are these classes?
Very affordable, very affordable. For example, I'll give an example for the diploma that we are offering, International Communication Diploma and NGOs. It's actually going for $300, the whole package, the whole program, for the whole diploma. And what we're also doing is we've got people, friends, that are actually helping those women who cannot afford. So if after selecting the right beneficiaries that we see they cannot really afford, we are then helping them to pay for the school fees. But for those women, they are women who can afford. All they didn't get is the opportunity. That's what we are offering them. They are paying on their own. But for those who can't, who are not able to pay, we are doing a selection. We actually strict selection to really make sure that they qualify for the help. And then we have friends that are helping to make sure that these ladies enroll in school.
Thank you so much, Amai Gunguo. Back to you, sir.
Yebo ke lapho sizwa umunye umhlonitshwa wethu unkosikazi Lucia Gunguo, yena ke osichasisela ngenhlelo ezenziwa inhlanganiso yakhe lapho ezifundisa khona abesifazana okuchiyeneyo la ku internet bayafunda nxa ungenelisi ukubhadala bakubhadalela ukuthi lawe kube lokunye ongakwenza empilweni ukuthi ungatshoni uswele ukuthi wenzeni. Amazwi amqoka ke awakhulumileyo. Sesibuyela kuwe ke nkosazana Mkasa, ungasitshela ukuthi ezindlini lapha kwenzakalani ngalesi sikhathi se-COVID-19 abantu bakuthola yini ukudla okweneleyo? Uthe ama-school fees ahlupha, amanzi ke abantu balawo, ukudla balawo, abathengisayo bathola inzuzo?
Okay, ngesikhathi esiningi ngingathi sokuhafa abanye abakwanisileyo ukulima sebencedakala ngokuthi beze izilimo zabo noma nje sokulamasela ngoba yonke indawo vele ukuba okuhle khona kuba lokunye okubi. Seze sikhuluma nabantwana besikolo njengoba nje ngakhuluma phambilini ukuthi usile challenge ezikolweni abantwana sokuhanjwa ngamalanga. Ufinde ukuthi omunye umntwana uhamba ngeMonday, omunye Tuesday, omunye. So isequence ye-education yabantwana isingathi vele iphansi ukuthi abantwana bazaphika kunzima sibili ngoba sikhonsida ukuthi last year abantwana babafundanga umnyaka wonke and this year sebesiqalisile but i-test yangkhona bayenza ngayo is not normal.
although yeso sihlala eso siphila kunomali lokuzwe life yena leyo ukuthi it's not normal kithi kuba normal. So sande ukuthi even lezi ndini lapha obaba labomama kulokuxabana kakhulu kunzima sibi lezi ninjobana njengakhuluma ukuthi sande ukuthi ubaba nomama konke lomntwana bagcina bephuma kusukela khonapho ukuthi indlala zibhokile ezindlini amarenti yonke into vele ngathi i-COVID-19 leyo ibise okuningi kakhulu ubise ukudana ezindlini ngoba konke kukhwelile amarenti usande ukuthi ezindlini abantu bebebhadala 100 and something isikhwele sisiyaba yi-1,000 something okuthi kugcina ku-affecta sibili ezindlini lomumo noma abantu besiza khona ukumubo wangikhona wona lowo khona la mazambane kodwa abantu uyabona ukuthi kabacazimuli kabakho happy ngoba phakathi inside okuvale khona upahla kunzima endabeni zokunkulusizi zokudla labantwana konke vele kungathi kunokunzima kakhulu.
Yeah, kuyezwakala marvelous there. Deborah Mkasa is saying that in most households you know, it's tough during this COVID-19. You find the mother, the child, and the father all going out there trying their luck on vending. And you can tell what situation that is. If you can give the rest of our guests a chance to speak, the last word, Marv.
Thank you. I will go to my ever nice Mulando to just give us your last word, and then we'll finish off with my Google. My ever nice Monando, you can just come and give us your last word, Mazwenye Pedisira.
Hello?
Hey, Taurae, you Mazwenye Pedisira. Kutipangwaino ye COVID, you can out chingo taroji bit one organization, and you just in brief.
I want to look at if you say some students make it trust, at Nagura Mashure and any aid in the COVID-19, Takaramba or to chingo singing it at Savanawa. Vari muzvidzidzo zvepamusoro tichiitanawo maWhatsapp maconversation pavaiuya tichikurukura nyaya dzavo dzinonetsa izvozvo dzatirikusangana nadzo wanga watakatarisana nawo iko zvino tiriva kuti tiite tsvakurudzo iyo inozotibatsira kuti kana taakuita maprogiramu anobatsira vana ava tinenge tichinyatsoziva kuti tiri kukwanisa kuadresa dambudziko ripi nenyaya yekuti COVID-19 payakauya yakakonzeresa matambudziko akasiyana-siyana asi toda kunyatsonzwisisa kuti zvakanyanya kuwanda papi uyezve chii zvingaitwa saka yatinoti pachirungu yeevidence based programming tichange taakuita tsvakurudzo manje manje uyezve ndoda kungokurudzira vana vose vari kuko kunyange nevabereki kuti mufunge denda irori zvarakauya rakatoshandura mararamiro edu ende takasungirwa kuti tiite mushandira pamwe tirwisane nedenda irori asi ndaa ndichikurudzira kuti ngatirege kuvisa zvimwe zvezviitiko zvinoita kuti tiendere mberi zvakaita sechikoro vana ngarambe vachingosimudzirwa ende varamba vachikurudzirwa naivo vana kuzvibata ndomushonga
chikoro chakoaipapo toti mai gunguwo mongoti te muchikwimbu tobva taenda hedu kuna mai Mukasa taurai
aiwa tinotenda mashoko angu ekupedzira ndeekurudziro ekungoti kumukadzi wechidiki akanditeerera ari kundinzwa it's never too late hatingarambe takagara mukudepa ngatichimeta iway forward ende chikoro ndo starting point with education you never go wrong saka so please kibatei dzokera kuchikoro dzokorodza form 4 yako ita diploma rako ita degree rako ushandire upenyu hwako newe mhuri yako.
Thank you so much.
Yebo ke siyabonga. Awakho ugcina ke Nkosazana Mutasa nje mbe ngama 20 seconds.
Okay, ngithi ezvendazi lesoja on. Impilo yethu ayithobeli lapho ngajana ngiqalisele khona ko azisebenzeni. Singabe ngama crisis but let's follow ama regulations ze COVID-19. Let's sanitize mask up. Imask singaphongisa ke sizini but ifisa ke up izalela ngakhala. Sifike ne social distance sisebenzele abantwana singathi ngomkhuhlane lo COVID.
Siyabonga amazwi lawo okuxwayisa. Sibonge ke uNkosazana Deborah Mukasa obulawayo Vendors and Traders Association obesixhasile uhlelo olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pho eWashington.
Amabhesana.
Bye. Bye.